Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 11 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chokwadi kuti Commonwealth takaburitswa navamugabe vakaita kuti hatina kudzingwa hedu. Kana takazodzingwa zvinenge zvakungozosvika paapisharwa nezvekodzero.
Chikwata cheCommonwealth Assessment Mission chotarisirwa kunge chiri munyika kwesvondo rose kutanga mangwana, kuti chione kana Zimbabwe yakakwanisa kuzadzisa zviga zvayakatemerwa kuti ikwanise kudzoka zvakare mugungano iri.
Tinoda kutokwizira vezei kuti vachionawo nenjodzi dzatosangadzo mumugwagwa idzi, vangadaiwo vachitsvaga maprograms ekuti mastudents akwanise kurejistra pamainstitutions avari kuchikoro kwavo ikoko kuti vezei kuvoendawo panzvimbo.
Zvichitevera kukuvara kwevana makumi maviri vepaGreat Zimbabwe University neZuro munjodzi yemumugwagwa vachibva kunonyoresa kuvhota muguta reMasvingo, komisheni inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission yokurudzirwa kuti ibude nezvirongwa zvekutumira vashandi muzvikoro. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vopinda musangano weUnited Nations Climate Change Conference kana kuti COP27 uri kuitirwa kuEgypt. Zimbabwe neBotswana dzoumba komiti nenyanzvi dzinosanganisira vana chiremba wezvipfuyo kubva kunyika mbiri idzi senzira yekusimbaradza kubatana mukurwisana nechirwere chefoot and mouth. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chikwata cheCommonwealth Assessment Mission chiri kutarisirwa kunge chiri munyika kwesvondo rose kutanga mangwana kuti chione kana Zimbabwe yakakwanisa kudzadzisa zviga zvayakatemerwa kuti ikwanise kudzoka zvakare mugungano renyika makumi mashanu nenhanhatu iri, zhinji dzacho dziri dzaimbove pasi peutongi hweBritain. Mashoko akaburitswa neZuro padande mutande reTwitter nebazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika anoti chikwata ichi chiri munyika mushure mekunge chakokwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti chione nhanho dzafambwa neZimbabwe kubva zvayakanyorera kuti ibvumidzwe kudzoka mugungano iri muna 2018. Bazi iri rinoti chikwata ichi chichange chichitungamirwa nemutevedzeri wemunyori mukuru wesangano iri muzvinafundo Louis Franjesk, uye chinotarisirwa kusangana nemutungamiri wenyika, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava, mamwe makurukota pamwe nevakuru vakuru muhurumende uye masangano enhau pamwe nevamwe vane chekuita nenyaya iyi vanoonekwa sevakakodzera kusanganikwa navo nesangano iri. Zimbabwe yakabuda mugungano reCommonwealth muna 2003 munguva yevaive mutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya.
Chokwadi kuti Commonwealth takaburitswa navamugabe hatina kudzingwa hedu. Kana takazodzingwa zvinenge zvakungozosvika paapisharwa nezvekodzero. Ndisingaziva kuti maconditions acho takanzi tichidzokere ndeapi, asi kana ndichinyatsonzwisisa mitemo yacho maconditions acho haazofanani nezvigera emasanctions ekuAmerica, nekuti ndokungasati akati verichei. Asi kana zvakandizvo tokwanisa kuti tidzokere mugungano iri reCommonwealth, kana tagadziridza mamiriro ekodzero dzavanhu hapana chati chachinja. Nekuti tinotoziva kuti izvozvi tichongotaura iko zvino mukoma Jobs kana vari mujeri vanga vagara mujeri kwemamidhi yakawanda, pane mitemo yakawanda iri kugadziridzwa kuti inge chidzivirira vametro amendment bill, data control zvemaintaneti. Azvi zvakawanda zvashatisisa. Handifunge kuti kana zvichifambirana nekodzero dzevana veZimbabwe tati takwalifaya.
Saka tingati here chikwata ichi chiri kufambira mahara vangwenya kana muchiti hapana chati chashanduka?
Awa zvakanaka kuti kana munhu ari mutongi ngaasvikewo achiona zvakamira sei, nekuti ivo varidzwadzo vanosvika vachiti kana nechari pakati 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 pakati. Asi tikatarisisa kubva 2017 akapinda President Mnangagwa mutongi, vanhu vari kuti zvinhu zviri kuramba zvichingoshata, mabasa amashoma, mari dziri kubiwa, corruption, vanhu havasi kusungwa, kunongosungwa vanopikisa nehurumende chete. Saka aiwa, ini ndofunga kuti hangu dei vangoita havo research yavo vari paindanet, vaikwanisa kungoona kuti kutamba nenguva.
Ndeapi mapoka amungati dai vasanganawo nawo muZimbabwe kuuya kwavaita iko kuchikwata ichochi?
Chokutanga vachasangana nehurumende, zvakanaka nekuti government macommunity partners government kana vataura nehurumende ndavo vanotaura futi neindastry, nekuti ndivo vanogadzira zveupfumi. Vabva ipapo ngavanotaura nemasangano akazvimirira ega atine civil society, ende civil society yakasiyana, pane vemadzimai, vevana, vezvirema. Civil society inofambirana nekutonga kwenyika yatinoti democratization. Ngavawane mukana wekutaura nemunhu wese nezvikwata zvese, kuitira kuti vange vachitora matanho anofambirana nemaonero anoitawa, nekuti vangoperera kustatedown chete, aya vakatoziva kuti kunongoridzwa ngoma nekuti pangu 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 pangu. Havazvovi mafungiro anoita vamwe vese, kunyanyanyanya mapato mapoka anopikisana nehurumende ndiwo vanogona kutsigira kupinda kana kusapinda mukomo unowau.
Nyanzvi mune zvematengerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichitevera kukuvara kwevana makumi maviri vepaGreat Zimbabwe University nezuro munjodzi yemumugwagwa vachibva kunonyoresa kuvhota muguta reMasvingo, komisheni inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yave kukurudzirwa kuti ibude nezvirongwa zvekutumira vashandi vayo kuzvikoro zvepamusorosoro kunonyoresa vadzidzi vanoda kuzovhota musarudzo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vana ava vamukombi vakaita njodzi mumugwagwa unoenda kumashavo yemasvingo Bulawayo. Vana vapfumbamwe vakakwara zvakaipisisa zvekuti pari zvino vari muzvipatara zvinoti Family 24 Medical Center nemasvingo General Hospital. Kombi yevana ava inonzi yakabuda mumugwagwa ikakudubuka apo vakanga vodzoka kubva kuguta remasvingo mushure mekunyoresa kuvhota, uko kunova makiromita makumi mana kubva kuchikoro chavo. Sasgaro wesangano revadzidzi mumasvingo reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaKalvin Muvei vati nhengo dzavo dzakaita njodzi idzi uye dziri muzvipatara kwadziri kutarisirwa kuti dzichaita zviri nani. VaMuvei vati zvinosuwisa zvikuru kuti vadzidzi vanofamba nzendo ndefu dzakadai kundonyoresa kuvhota vosangana nenjodzi. Nekudaro vakurudzira ZEC kuti iite urongwa hwekupinda muzvikoro zvepamusorosoro.
Tinoda kurwadziwa zvikuru netaona yakasangana nemastudents edu achibva kunorejista kuvhota kumasvingo vachidzokera kumashava. Tinoda kutokurudzirawo vezeki kuti vachionawo nenjodzi dzatosangana nadzo mumugwagwa idzi, vangadaiwo vachitsvaga maprograms ekuti mastudents akwanise kurejistra pamainstitutions avari kuzvikoro kwavo ikoko kuti vezeki voendawo panzvimbo.
Izvi zvatsinirwawo nesangano remasvingo media center richiti kunze kwenjodzi dzemimigwagwa vadzidzi vakawanda havana mari dzemabhazi kuti vakwanise kuenda kunonyoresa kuvhota kumahofisi ezek. Nekudaro komisheni iyi inofanira kupinda muzvikoro ichirerutsira vana vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumasvingo media center. Amai Esther Nyambiya vati ZEC inofanira kuongorora nyaya yekuenda kuzvikoro zvepamusorosoro mumasvingo nenyika yose.
Semedia center masvingo tinoona zvakanaka kuti ZEC ifambe mumainstitutions of higher learning muzvikoro zvevana. So tinoona kuti zvakanakawo kuti zvoni ZEC ikafambawo muzvikoro zvakadai, vana vanobudawo neuwandu hwavo vachirejista kuvhota, uye zvinoitawo kuti akaona umwe wake achirejista kuvhota anokurudzirwawo.
Vemasangano aya vanoti zvikoro zvepamusorosoro mumasvingo zvakaita seGZU, Masvingo Polytechnic, Bondo of Tears College neMorgenstern zviri kure neguta, izvo zviri kuita kuti vana vazhinji vatadze kufamba kunonyoresa kuvhota nekuda kwedambudziko rekushaya mari dzemabhazi. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo reElection Resource Center kana kuti ERC vaSolomon Bobos Bunu vatiwo
Great Zimbabwe inenge ine vanhu vakawanda vanogona kunga vasati vanyoresa, asi vaine makore anosvika 18. Mukana mukuru wekuti Zimbabwe Electoral Commission ikwanise kunonyoresa vanhu zvakachipa nekuti vanhu ava vanenge vari panzvimbo imwe chete havadi education yakanyanyisa vanogona kutodzidzisa nayo pache zvavo nekuti mastudents kudhara.
Mutevedzeri wemukuru webasa muzeki mudunhu remasvingo vamaxwell ncuve vati
isi semasvingo hatina sati ane programu iyi. Ya, ndizvozvo zvakanaka chaizvo, iprogramu yakanaka asi nekuti for the time being hasati anayo izvo.
Vanoona nezvezvirongwa zvokurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC mumasvingo vajefferson chitando vanoti vari kuzama kuonesa zeki kuti ite chirongwa ichi muzvikoro.
Chatinoona panhu pakaungana voruzhinji pamateachers college pamauniversities edu pazvikoro ipapa hapafanirwa kunetsa zeki, inofanirwa kuti ngeende ipapo nokuti ndo patinotarisira kuti mwana anofanirwa kurejistwa uchibatwa ipapo asati aenda kuri.
Umwe wevakuru vebazi revechidiki mumasvingo vachausungana savanoti
kunyange tichikurudzira kuti mafirst time voters varejiste kuvhota, pamwe nekukurudzirawo zvakare kuti vana vechikoro mastudents vedu arejiste kuvhota, tinofanawo kutarisa kuti zebato rinoshanda nebudget ende haringazogoni kuti rivinge munhu woga kubva panzvimbo yake yaari.
Vemasangano akazvimirira vari kukurudzira vechidiki munyika kuti vanyorese kuvhota muuwandu hwavo kuitira kuti vakwanise kuwana kodzero yavo yekusarudza vatungamiriri vavanoda musarudzo dzegore rinouya. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vapinda musangano weUnited Nations Climate Change Conference kana kuti COP27 uri kuitirwa kuEgypt vachitaura pamusoro pezvaitwa nenyika yavo mukurwisana nematambudziko akanangana nemamiriro ekunze muAmerica nekunze kwenyika yavo. Zvisinei, vanga vachitarisirwa kuwana vamwe vari kupinda mumusangano uyu vasina hanya nezvaitwa neAmerica asi kuti vane chido chekunzwa kuti nyika dzakabudirira zvii zvadzingaita pari zvino kubatsira nyika dzakawirwa nematambudziko emamiriro ekunze. Semuenzaniso, Pakistan inoda muripo pamusoro pemafashamu emvura avhiringa nyika iyi ayo anonzi akonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kupindawo musangano uyu kwakare kuEgypt. Vanhu vane chitsama vanonzi varatidzira panze pemusangano uyu vachikurudzira dzihurumende kuti dzizadzise zvivimbiso zvadzo zvekubatsira nemari nyika dzine urombo mukurwisana kwadzo nekushanduka kwemamiriro ekunze. Nengwe bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vari zvakare mumiriri wechitungwiza North mudare reparamende vaGodfrey Sithole ava vakabuda mujeri rechikurubhi neZuro Maneru mushure mekubhadhara mari yechibatiso vanonzi vave kutarisirwa kunoongororwa utano hwavo navana chiremba mushure mekugara mutirongo kwemwedzi ingada kusvika kumishanu. VaSithole vakabhadhariswa madhora emunyika zviuru mazana matatu kana kuti $300,000 semari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo pamhosva yavari kupomerwa yekukonzeresa mhirizhonga. Pamusoro pekubhadhara chibatiso vakanzi vange vachizviratidza kumapurisa kamwe chete pasvondo vasakanganise vafakazi uye vape mumaoko edare gwaro ravo rekufambisa kana kuti passport. VaSithole vakanga vagara mutirongo kwemwedzi ingada kusvika mishanu pamwe chete nenhengo dzebato ravo reCCC 15 dzinosanganisira mumiriri wezengeza West waJob Scala avo vari kutarisirwawo kudzoka kudare svondo rinouya kuti vange vachinzwawo nyaya yechikumbiro chavo chekuti vange vachipiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nhengo dzebato iri dzakasungwa dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga mushure mekuwanikwa kwemutumbi wenhengo yebato ravo muzvaremo Blessing Ali avakapondwa. Ngatinzwei mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalo Siziva vachitsanangura pamusoro pekubuda kwavaSithole.
Changa tiri kuchikurupi maximum prison. Tichi kamchira vastole. Honorable Godfrey. Wangaba piwa peo ene high court. Tichi pembera ene kufara ene kutinde. Mwe wedu muri yake. Yanga ichitari sirasa baba kutave harikumba. Achifam sababasa. Ishebatu. Teta katarisa kutise munu wataka deploy in parliament. Ave achifam sababasa reku advance. Nyaye kuti munyika mwe ene mtemo iri pro people. Mwe ene mtemo iri democratic. Mwe ene mtemo iri within the constitution zenyika. Uye evan wakam votera kuchitungisa nuka achitari. Kutafambe ninyo ze community development afambe sebasa. Asi 156 days aru mukati achi ziviri ilo kuziru rake.
Vanga warimu tewezirwe muta waririwe CCC wa gift hostelo sisi wa warimu Harare. Direct from Washington, the voice of America. VOA. Tombota tasazwa yetika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Korea vaYoon Suk-yeol nasi vati kuedza kushandura mamiriro ezvinhu mudunhu reAsia nechisimba hakusi kuzotambirika panguva iyo paine makakatanwa pamusoro peSouth China Sea, Taiwan uye kupinda nechisimba kweRussia muUkraine. Vanozvipira kubatsira pasina muripo muDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC vanobva kuGoma Active vanonzi vaunza kwete zvekudya chete asi mumwe mufaro kuzviuru zvevana vakasiyiswa misha yavo nekuda kwemhirizhonga iri kumabvazuva kwenyika iyi. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanosvika zviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvinomwe kana kuti 237,000 vakatiza misha yavo kubva muna kukadzi, zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% vari vana. Zimbabwe neBotswana dzaumba komiti nenyanzvi dzinosanganisira vana chiremba vezvipfuyo kubva kunyika mbiri idzi senzira yekusimbaradza kubatana kwenyika mbiri idzi mukurwisana nechirwere chemahwanda kana kuti foot and mouth. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi vataura mashoko ayanhasi mangwanani apo vanga vachitaura nevagari vemumusha wezvenzvambe uyo uri kuchamhembe kwakadziwa kumabvazuva kwenyika iyi. VaMasisi vati nyanzvi dzakaumba komiti iyi iyo iri kutungamirwa negurukota rezvekurima munyika yevaFidelis Mulau dzinotarisirwa kuuya nemushongo wekurapa chirwere chemahwanda icho chadai kunetsa.
Vachiita basa ravo nemazvo, takatarisira kuti ana mazvikokota vemuno nevekuZimbabwe vachaita basa guru mukutipa mushonga uchapedza chirwere chemahwanda. Ndine tarisiro yakakura kwazvo kuti vana mazvikokota ava vachaita kuti Botswana neZimbabwe dzive shamwari dzemhando rokwati mushure mekuita mushandira pamwe uyu.
Sezvo kusina mushonga unorapa chirwere chemahwanda, Botswana imubishi kupfuura nekupisa mombe zviuru gumi kana kuti 10,000 senzira yekumisa kuparara kwechirwere ichi icho chakaputika muna Nyamavhuvhu mumisha iri kumuganhu wenyika iyi neZimbabwe inoti Sinyawe, Sivia, Butari, Ramukwebana, Moroka, Mapoka nezvenzvambe. Kuchishandiswa mishonga inoderedza ukasha wechirwere chemahwanda inogadzirwa nekambani yemunyika iyi yeBotswana Vaccine Institute, vaMasisi vati urongwa uhu hwakanangana kupedzwa kwechirwere ichi muZimbabwe sezvo vachibvumirana kuti chiri kutapukira kubva munyika.
Kune komiti yemwe ine kuri vatimotuwo vaikopani dzilone ibine malova nenge varumire kuHarare
saka hondo huru kuti tishande neZimbabwe pamwe chete nekuti kana Zimbabwe ikakwanisa kuva nyika isina mahwanda nesiwo tinenge takunda hurumende yangu ichashanda neZimbabwe tikwanise kurwisana nechirwere ichi.
VaMulau vato vagara vachipa Zimbabwe mishonga yechirwere chemahwanda asi vaona kuti zvakakosha kuti vaite muonera pamwe chuma chemuzukuru pakurwisana nechirwere ichi icho chinotadzisa nyika zhinji kutengesa nyama yemombe kunyika dziri kumawirira.
It will be a Botswana project that we have to sell to other
project in the Botswana yakabatana nedzimwe nyika kunyanya idzo dzatakakomberedzana nadzo seZimbabwe. Zimbabwe, South Africa nedzimwe. Isu tisi tega tine kambani inogadzira mishonga yechirwere chemawanda. Saka shuviri yedu kuona nyika dziri mudunhu dzakapana nesu nyaya dzekuva pamberi nekurwisana nechirwere ichi.
Muna 2011, Botswana yakatanga kupa Zimbabwe mishonga yekurwisana nechirwere chemawanda inosvika 50,000 doses senzira yekubatsira hurumende mukurwisana nechirwere ichi. Studio 7 anakwanisa kunzwa diwi rehurumende sezvo gurukota rinoona nezvekurima munyika Dr. Enkias Masuka vanga vasingadaire nharembozha yavo kusvika taenda pamhepo. Takundikanwa kubata vatevedzeri vavo vaviri vanoti vaDouglas Karoro navaVangelis Aritatos. Taidzawo zvakare kubata mumiri weZimbabwe muBotswana vabatira Ishe Henry Mukono Shuro asi hatina kukwanisa kutaura navo sezvo vanga vasiri muofisi yavo. Nyanzvi munyadzi zvipfuyo uye vari mukuru pakambani inotengesa zvekudya zvezvipfuyo muguta reFrancistown muBotswana vaIan Ruende vati urongwa uhu hungabatsira kwazvo sezvo vana sorojena varare muhapwa dzemakomo vakati chara chimwe hachiswanyi inda.
Zviro zvakaita sezana foot and mouth diseases zvine zvichitoda kuti all my stakeholders, all hands on deck, that's why pakaitika an outbreak inotoreportwa organization for animal health so that dzimwe nyika dzoto notify vazorozavati paita dambudziko rakati pakati and then vamwana vamwana vachisacrifice some measures okuti vadzirire spread yezvirwere zvakada seizvozvo. Saka mishona dzimwe dzenguva pamwe vanoita vama movement restrictions kuedza kuti timinimize kuspreada kwezvirwere zvakada seizvo.
Chirwere ichi chinokonzera kuti Botswana imbomisa kutengesa nyama yemombe kueuropean union kana kuti EU nguva dzese pachinenge chanyuka. Ndakamirira Studio 7 muGaborone Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Kunyange varimi vakawanda vari kufarira kunaya kuri kuita mvura kumativi mana enyika, vamwe varimi vegorosi vanoti mvura yaturuka nekukurumidza iyi ichakanganisa gohwo ravo sezvo gorosi ravo ranga raoma rave kunayiwa riri mumunda. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murimi wegorosi kuBanget vamunashi Chambati vanoti vainge vakatarisira gohwo rinosvika matani makumi matatu asi vanoti izvi zvicharamba sezvo gorosi ravo rave kunayiwa richiri mumunda. VaChambati vanoti mvura iri kunaya ichakanganisa huwandu pamwe nekunaka kwegorosi ravo izvo zvichaita kuti vawane mari shoma pane yavanga vachitarisira.
Ndainge ndakatarisira kukohwa 30 tons asi izvi hazvichagoneka nekuda kwemvura iri kunaya zvakanyanya.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wegorosi mudunhu reMashonaland East pedyo nemarondera vaWeston Kahari avo vanotiwo mvura iri kunaya iyi ichakanganisa gohwo ravo.
Kana ikawandisawo zvichiwanika tangawo gemineto0 days zedu tikadzitangira musi wa15 October toverenga kumashure ndo inofanira kunge iri enda cut off date yekuti varawiki yacho.
Mumwe wevatevedzeri vaviri vegurukota rezvekurima vaPeter Aritatos vanoti vakatoendesa michina yekukohwa gorosi kunzvimbo dzose munyika yose uye vanokurudzira varimi kuti vapedze kukohwa gorosi mumazuva mashoma ari kutevera. Mumwe murimi wegorosi mudunhu reUmuguza kumaTebeleland North vamukotozi Lunga vanoti izvi hazvisi kuitika vachiti vakavimbiswa michina yekukohwa masvondo maviri apfuura asi hapana chati chauya.
The rains have affected us already.
Gorosi redu rinopedzera rave neunyoro izvo zvinoreva kuti tinenge tafanira kungoomesa tisati taendesa kuGND. Taitarisira kuwana combine harvester mumasvondo maviri apfuura asi hatina kukwanisa. Takaedza kuadha tikaenda futi.
Sachigaro werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vanoti vanokurudzira varimi kuti vakurumidze kurima gorosi mumwedzi yaKubvumbi naChivabvu kuitira kuti izokwanisa kukohwewa muna Nyamavhuvhu naGunyana mvura isati yaturuka.
Wichi inotanga kudyarwa April uye kazhinji tinokurudzira varimi kudyara wichi yavo kusvika musi wa25 May. Apo tinenge takatarisa kuti wichi inodyarwa April naMay inooma kubva September kusvika October, apo mvura inenge isati yanaya sezvo mvura mwaka mizhinji yaitanga kunaya kubva kuma18 October.
Amai jitu anokurudzirawo hurumende kuti ipe varimi vegorosi zvikwanisiro zvekurimisa gorosi nguva ichiripo kuti varimi vakurumidzewo kurima.
Kuvarimi vanorima wheat zvakanaka kubata nguva inoita kurima wheat kuti vasazorasikirwe negorosi ravo zvinozoita kuti varasikirwe nemari zhinji. Vanopa zvokurimisa kunyanya hurumende ngaipewo varimi mainputs nenguva kuitira kudyara nekukohwa nenguvawo. Vamwe varimi vari kutambudzika kutsvaga mari yekukohwesa uye kutenga dhizo rinodiwa sezvo izvi zvava kudhura zvakanyanyisa. Dambudziko remvura nemoto gore rino zvanyanyisa zvokuti wheat ichaderera gohwo pamusana pekurasikirwa yatsva kana kuti yanaiwa.
Zvimwe nyanzvi dzekurima dzinoti varimi vegorosi vave kunonoka kurima zvinozoita kuti vanonoke kukohwa nekuda kwekushanduka kwemwaka zviri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Hurumende yanga ichitarisira kuwana matani zviuru mazana matatu nemakumi masere zvegorosi kana kuti 380,000 tons ako kanoveke kutanga kuti iite gohwo rakadai regorosi rinokohwewa munyika. Asi kana mvura ikaramba ichinaya sezvairi kuita mazuva ano, tarisiro iyi inogona kuenda mudondo. Gore rino varimi vanonzi vakadyara mahekitare zviuru makumi masere egorosi kana kuti 80,000 hectares nyika yose. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Maziso nenzeve zvevateveri vemutambo wenhabvu zvave kumakwikwi World Cup kuQatar, uko Africa iri kumirirwa nezvikwata zvishanu gore rino zvinoti Cameroon, Morocco, Senegal, Tunisia neGhana. Senegal yazivisawo nhasi kuti shasha yayo Sadio Mane achange ari muchikwata chenyika chichange chiri kumakwikwi aya, kunyange hazvo akakuvara achitambira chikwata chake cheBayern Munich. Izvi zvakaitika nemusi wechipiri. Kusimba kwamani kuti anga ari muchikwata kumakwikwi aya yanga iri nyaya yanga ichinetsa vateveri vemutambo wenhabvu vakawanda. MuZimbabwe vazhinji vanofunga kuti chikwata cheSenegal ndicho chichaenda kure sezviri kutaurwa nemutevedzeri wemurayiridzi weCapes United Fungaito Stawo Kwashi. Ngatinzwei nyaya ina Michael Kariati.
Kwashi anoti semaonero ake Senegal ndiyo ichadadisa Africa kumakwikwi epasi rese aya.
Zvinhu zvakanaka Sterik for development yema African coaches. Zvinhu zvinodadisa zvekuti izvo zvinorakidza kuti mucontinent medu meAfrica muri kushandwa and macoaches edu ari kudzidza ende ari kugrowa because wakaona uchikwanisa kuqualifyisa team kuenda kuWorld Cup unengoita basa rakanaka.
Chigove anobvumirana nazvo achiti maTeranga Lions ane vatambi vanotambira zvikwata zvepamusorosoro munyika dzakasiyana siyana muEurope. Asi mutsigiri wenhabvu vaspecial bote vanoti Africa haifaniri kuita tariro yakanyanyisa nekuti vararidzi vemuno ava vanopererwa kana zvinhu zvaoma. Zvikwata zvemuAfrica izvi zvinoshuwiro yekusvika masemifinari kana mufinari kekutanga kubvira makundano aya aparurwa na 1930. Cameroon muna 1990, Senegal muna 2002, ne Ghana muna 2010 ndidzo nyika dzakagumira ma quarter finali. Hakuna nyika yemu Africa yati yasimudza mukombe uyu kana kusvika ma semi finali. Makundano e World Cup ari kutanga musi wa 20 mbudzi achipera musi wa 18 zvita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Vateereri, musakangana wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa nezvekuburitswa muusungwa kwenhengo yeCitizens Coalition for Change vaGodfrey Sithole mushure mekubhadhara mari yechibatiso neZuro. Tichazeyawo zviri kubuda musarudzo dzemuAmerica dzemamidterm. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Chikwata cheCommonwealth Assessment Mission chotarisirwa kunge chiri munyika kwesvondo rose kutanga mangwana kuti chione kana Zimbabwe yakakwanisa kuzadzisa zviga zvayakatemerwa kuti ikwanise kudzoka zvakare mugungano iri. Zvichitevera kukuvara kwevana makumi maviri vepa Great Zimbabwe University nezuro munjodzi yemumugwagwa vachibva kunonyoresa kuvhota muguta reMasvingo, ZEC yokurudzirwa kuti inge ichitumira vashandi vayo muzvikoro zvepamusoro vachiita basa rekunyoresa vadzidzi vanoda kuzovhota. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.